WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 2 zvita December 2021. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Ichipindura mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, Election Resource Center inoti nguva nenguva panoitwa sarudzo pane zvinhu zvinoda kuti zvigadziriswe. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoshoropodza hurumende nematanho ayo matsva ekurwisa kupararira kwedenda reCOVID-19. America inozivisa kuti yawana munhu wekutanga munyika ane mhando yecoronavhairas yeOmicron. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chitaura mumusangano wePolitibro yebato ravo nezuro, mutungamiri weZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa vakaudza musangano uyu kuti kurudziro yekuvandudza mitemo yesarudzo iri kuitwa haina maturo, vachiti Zimbabwe yakaisa mubimbiro rayo remutemo zvese zvinodiwa neSADC panyaya dzesarudzo. Asi vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reElections Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vaudza Studio 7 kuti mumashoko avo vaMnangagwa vanoita sekuti havachatarisiri kuti pane zvingade kugadziriswa pamitemo yesarudzo dzemuZimbabwe. Vachipindura mashoko avaMnangagwa, vaBobos Bunu vanoti nguva nenguva panoitwa sarudzo pane zvinhu zvinoda kuti zvigadziriswe kuti zvigofamba zvakanaka musarudzo dzinotevera.
Isusu Election Resource Center matsvatsira atinoita nyaya dzemutemo wesarudzo ndedzekuti nguva nenguva pane zviga zvatinofanira kunge tichitarisa nezvazvo kuti zvingawedzeredzwa sei kana kuti zvingakunziriswa sei kuti zviite kuti sarudzo dzedu dzifambe zvakanaka. Saka tinoona matauriro avaita ari ekuti havachatarisira kuti pange zvingada kugadziriswa pamutemo wesarudzo dzedu. Tinova chinhu chinogona kutikatyamadza nekuti tinotarisira kuti nguva nenguva panoitwa sarudzo pane zvinhu zvinogona kunge zvichida kuti zvigadziriswe tigozofamba zvakanaka musarudzo dzinotevera. Saka chinhu chinogona kutishamisa kuti vanoona kunge sarudzo dzinoitwa kamwe chete temo inonge iripo iyo igoramba yakamira sezvayanga iri kubva nechekare. Saka chinhu chinoshamisa nokuti pavakadeedza nyika dzekunze kuti dzive kuzoonawo neshamwari dzekunze kuti dzive kuzoona sarudzo dzakaitwa muna 2018 pane zvizhinji zvakataurwa nezvazvo zvaida kuti zviite zvigadziriswa kutarisira sanganisira nyaya dzemhirizhonga, nyaya dzemafambisirwo esarudzo acho. Sakureva kuti izvo zvinhu izvozvozvo vari kuzoona kunge sezvinhu zvinenge zvisina kuita sei zvisina kunge zvakavakoshera.
Kana pasina chaitwa pamusoro penyaya iyi, munoona sei sarudzo dzomuna 2023?
Kana tichitarisa kuti sarudzo dzemuna 2023 dzingaitwe neatingati maconditions akanga ari mumuna 2018, zvinoreva izvo kuti dzingazotarisira kuwana mabudiro azvakaita kana kuti mafambiro azvakaita muna 2018 ariwo mabudiro azvinoita zvekare muna 2018. Sakureva kuti kana bakaitika mhirizhonga kana sarudzo dzisina kufamba zvakanaka kana vanhu vasina kunzwisikana nesarudzo dzakabuda muna 2018 ndo zvatinongotarisirwa kuti zvichazobuda zvekare. Sakureva kuti mikana yevagari vemunyika kuti vange vachisarudza hurumende yavanoda inogona kunge zvekare ichizenge iine matambudziko ainenge ichisangana nawo. Sakureva kuti vagari vachivavhoti vachisangana nematambudziko mamwe chete iwayo pachinge pasina zvinogadziriswa kuti nyaya idzodzo dzinge dzichizofambirwa nadzo tivacharisa kuti zvii zvatingagadzirisa panyaya dzesarudzo dza 2023 kuti dzibude zvakanaka vanhu vachizotambira zvinenge zvakuramika rusedzo.
Vamunangagwa vakataurawo pamusoro pezvakataurwa nesadak kana kuti mitemo yekuita sarudzo yakabva kusadak vachiti Zimbabwe ine zvose zvinodiwa nesadak mugumbiro romutemo rinokwanisa kuti maelections aite. Chamunoona chii chinotaira pane zvinodiwa nesadak? Zvinodiwa nesadak hazvikwanisi here kuti zvishandiswe kuita sarudzo dzakanaka muZimbabwe?
Handotiza nemubvunzo iwoyo. Chatinotarisa isu kana chitarisa bumbiro remutemo tichizonotarisa zvekare zvinotaurwa nesadak, tirikutarisa kuti Zimbabwe iri kufambirana here naizvozvose, nzira mbiri idzodzo iri kufamba nadzo zvose here. Saka natatongotarisa tichiisa maziso edu panyaya mbiri idzodzo, tinoona kuti Zimbabwe iri kutadza kufambirana nezviga zvinotarwa nesadak, igotadza zvekare kufambirana nezviga zvinotarwa bumbiro remutemo wenyika yedu. Saka ngatike muenzaniso wekuti vatongi vematunhu vatingati matraditional leaders vanofanira kunge vari vanhu vasingasapote chirobato rezvematongerwo enyika kana tichitarisa chapter 15 yeconstitution yenyika yeZimbabwe. Asi kana tichinge tadzodzokera pakunotarisa kuti zviri kuitwa nemazvo here, tinoona kuti vamwe vavo vari kutobuda pachena kuti isu tinosapota nanga, tigosapota nhingi, tigosapota nhingi. Saka izvozvo zvatotiratidza zvega pachena kuti sarudzo hatikuita sei, hatikufamba zvakanaka. Totarisa zvekare pakunzi peaceful election, free fair election. Tikatarisa izvozvo chete zviri musadhaki zviri kunyika yedu muconstitution nebumbiro redu remutemo wenyika yedu yeZimbabwe, tinoona kuti hazviburi. Nekuti kana tikati tinoda vhota zviruma hatiri wani. Saka zvinozoita here kuti tinge tine yatingati a fair election tisina access to the voter roll? Saka mibvunzo yatinenge tiinayo devagari vemunyika iyoyo kuti tinenge takuchigeja kuti sadhaki yati zvakati, Zimbabwe yati zvakati, asi isisi tiri pati.
Avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reElections Resource Center vaSolomon Bobos Bunyu vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kushoropodza hurumende nedanho rayakatora rekuti wese munhu anenge achibva kunze kwenyika ange achivhenekwa kuti haana here denda reCOVID-19 pachishandiswa michina yePCR uye kuti ange achimbogariswa kwake ega nemari yake. Vamwe vari kuti hurumende iri kumbunyikidza vanhu pamwe nekutyora kodzero dzevanhu ichishandisa mutemo wokudzivirira kupararira kweCOVID-19. Izvi zvinotevera matanho akaomarara akaziviswa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nechipiri senzira yokudzivirira kupararira kweutachiwana hutsva hweOmicron. Vamwe vari kunze kwenyika vanoti matanho aya akaomarara zvakanyanya zvekuti akanangana nekutadzisa vari kunze kuenda kumusha munguva yezororo rekisimusi. Asi vanoongorora zvematongero enyika vari nhengo yeZANU-PF vari kuBritain, Dr. Simba Mabaza, vanoti izvi hazvinei nezvematongero enyika. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chekutanga ndechekuti nyaya iripo haisi nyaya yematongerwo enyika. Kune vazhinji vari kuda kungoti chese changoitika vochisa into politics. Saka iyi nyaya iri apa inyaya yekuchengetedza utano hwevanhu, utano hwemhuri yako, utano hwenyika. Zvotanga newe nemhuri yako zvopfuurira kuenda kunyika yose. Saka matanho apiwa, inini ndinoagreawo zvakare kuti kana hurumende ichiti mashops avakuvhurwa na6 tani 1 hour less, in other words it's just a way yekudiscourage vanhu kuenda kumashops kwacho vachiziva kuti ndinozokasika kuenda kumba. Saka kana usina reason yekuenda kumashops gara kumba. Saka this one kuita curfew haidzivirire chirwere, asi inodzivirira pfungwa dzako kuti usaone kana usanzwe wakasununguka kuenda mutaundi uchiziva kuti ndichakasika kudzoka ndingazoshaya transport. Saka matambudziko anokonzerwa nekupinda muguta nekukasika kudzoka aya anoita kuti uzvigadzirire wega, usaende kana pasina chikonzero chekuenda. Saka in other words, you have to go when it's necessary.
Asika Dr. Mavaza, kune varikuti iwo ma restrictions kana mitemo iyo yekungoita zvana lockdown nekurambidzwa nokufamba famba nezvimwe zvakadaro handizvo zvinopedza dambudziko re-COVID-19. Munoti?
Yes, I agree with you kuti ma curfew nemamwe ma restrictions ari kuitwa iwo eka haabatsire kudzivirira chirwere, asi anobatsira pfungwa dzako kuti uve nemufungo wakasiyana pakuenda pakaungana vanhu. Ukafunga kuti patiri kuungana tichapfeka masiki zuva rese, unotisa ndakairi kuti zvinokosha here kuti nge ndiripo, obva aita se waregedza kuenda.
Ko, panyaya yekuti wese ari kudzoka munyika, ari kupinda munyika, anofanira kunge achiitwa PCR test iyo uye achizogariswa kwake ega kana kuquarantine, ndo iri kunyanyogunun'unwa nevakawanda, Dr. Mavaza?
Tikanzwisisa idea inonzi polymerase chain reaction kana kuti PCR test, ukawanikwa usina chirwere shuwa andione chikonzero chekuti uende unovhariwa kwakavhariwa vamwe. And pane yatingati discrimination iri kuitwa nehurumende isiri kuzviona, nekuti munhu anenge ane mari yake anoenda kuhotera yaanoda unogara ikoko kusvika mazuva ake apfuura, asina mari yake arikuenda kubombera. Saka anokwanisa kubatwa nechirwere munhu akagara kubombera, haana kubatwa because aenda kubombera, abatwa because haana mari yekuenda kusiri kubombera. Saka hurumende inofanira kuti kana yafunga kuchengetedza vanhu ngavaise kumahotera vese, kana yafunga kuti haina mari yekumahotera ngavatsvege marestrictions ekuti kana uchinge usina chirwere obvumidzwa kuenda kumba, ozvichengetedza uri kumba.
Asi Dr. Mavaza, matanho iwayo hamuzoona here achikonzeresa nyaya dzeuori kubvira pakuwanikwa kwemasetifiketi ekuti vanhu vakatestwa kana kuvhenekwa utachiwana kusvika kune vanenge vachizopinda munyika vachishandisa miganho isiri yakatarwa nehurumende kana isiri pamutemo?
Ndo pane dambudziko. Zvinofanira kuti tiimprove our border patrol system. Kana patinge batira mutemo variko dziriko nhubu nenharadada dzinogona kupinda nepakasiyana-siyana. Mapatrol system edu munguva ine COVID akawanzwawo, uyezve munhu ari kumamisha mudzimba mumadhorobha ukaudzwa kunzi muenza akauya kwauri asina tsamba yekuti abva kuanga akachengetedzwa dzamapurisa, zvinoita kuti vanhu vasanyanye kupoya vachiuya kumba because vanoziva kuti kasvika kumba ikoko kunyange vari baba kana mai unogona kubvunzwa nasabhuku kana nevanhu vomunzira kuti iwo abva wanga usimo munyika muno une tsamba here kuti uchiuya kuzotibata. Saka munhu wese mupurisa wemumwe munhu. Saka izvozvo zvinotipa shungu yekuti upenyu hwako huri parumananzombe. Saka unofanirwa kuona kuti wachengetedza upenyu hwako nevevanhu vari munharaunda mako.
Vanoongorora zvematongero enyika vari nhengo yeZANU PF, Dr. Simba Mavaza vari parunhare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, asi vamwe vanhu mazana manomwe ane gumi nevaviri 712 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose huchingovapa zviuru zvina zvine mazana manomwe nevanomwe 4707. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvichatanga vava zviuru mazana matatu ane makumi matatu nezvishanu zvine mazana matatu ane makumi matatu nevanomwe 135,337. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana masere nezvipfumbamwe zvine makumi mana nevasere 3,809,048. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere ane makumi matatu nemazana mashanu ane makumi mana nevaviri 2,830,542. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Tuesday rinoti Zimbabwe inoda zviuru makumi mapfumbamwe 90,000 zvevarairidzi zvichitevera kusiya basa kwevarairidzi vazhinji vachinotsvaga mafuro manyoro. MuNewsday makare zvikoro zveboarding zvakazvimirira zvakawanda zvinonzi zvavharwa mushure mekudzosera vadzidzi kumisha yavo zvichitevera kupararira kwecovid-19 muzvikoro izvi. Mugwaro raro nechipiri, bazi rezveutano rinoti vanhu vanoita 300 ane makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 399 vakatapurirwa chirwere ichi uye makumi mashanu nevasere 58 vari vadzidzi pazvikoro izvi. MuNewZimbabwe.com vamunangagwa vanoudza United Kingdom kuti irege kupindira munyaya dzemuZimbabwe vachiti Zimbabwe ndiyo ine bumbiro remutemo rinochengetedza utongi hwejekerere kupfuura mamwe ose munharaunda yemusada. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamukase Studio 7. Vakomanaka, panyaya dzezvematicha ka dai paonekwa onzi peitwa sei, chambonyayanetsa chaizvo chii? Chii chanyatsonetsa kuti maticha asapuhwe mari? Munoziva kuti munhu wese anzi munhu paupenyu nditicha anotanga nyaya idzodzo, kubvira kucresh grade 1 kusvika munhu aite degree nditicha ari kuita basa iroro. Sei vabva vavadzikisira kusvika ipapapo? Izvinezvo vana vautadziswa kunyoreswa bvunzo nenyaya yacho ichingotenderera nyaya yematicha bedzi. Saka orait, kana iyo mari iri ndichapuwa vanhu mabhonasi inobvepi? Ivo vari kushaya kupa maticha opei yavo. Vanhu vasabatwa kumeso mhani. Hurumende ngaione zvekuita nematicha, ende kuratidza kuti havana hanya nevanawomwavo. Vavo vana vari kudzidza kunze kwenyika, that is why vasina basa nematicha, because hazvivabatsiri. One, maticha havana basa navo nezvikoro, because vana vari kudzidza kunze. Two, mahospital havasi kupakana mishonga kana kudii.
PaStudio 7 apo makadiko makadiko, tinofara nenhau dzese dzamunotipa nekuti timira. Awa, tinofara chaizvo. Ini zvangu ndinoitwa Bererwe Chezhu, ndiri apo pagochereni apo nepagandawe apo. Saka ndinofara zvangu ini nenhau dzese dzamunotipa. Ndongorwadziwa zvangu nevanhu vanoponda vamwe vanhu vachipinda mukati menzira, vanoponda vamwe vanhu vasikasungwi. Zvinondirwadza izvozvo. Kudai gavhumendi yaipindira munhu anenge achienda kundoitawo mashozi ake arege kuposwa nemabara munzira. Izvozvo zvinondishungurudza sitereki. Izvozvo ngative nyika yakanaka, nyika ine unhu, isakuwadza vanhu vanoronga vachida kundotsvagawo kuti rusununguko rivepo, isanetsa vanhu vanenge vachida shanduko. Hai, ndinoti kuna avo mukoma wangu uyu ane amusa yake pati nozi APD iyoyo, ngaive pati yakanaka. Mukoma Peter, ngaisava pati yakaita sevana Mwonzora inongozi ipati inotora mazita evanhu. Yenyu ndaifarira because ipati yasvika ine zita rayo. Ipati yasvika isina kutora zita roumwe munhu. Saka ndinoda kuti futi munge muri opposition party yakanaka inozivikanwa kuti muri kuopoza chii, kwete kungoita opposition party isikazivikani kwayakamirira, inotya nekutaura kuti iri kuopozani, kwete kuita opposition party inoopoza imwe opposition party. Musadaro mugoma wangu, pati yenyu ndaifarira.
Makadii vana mugoma tanonoka wandi. Izvo zvinoshamisa zvandatonzwawo kune avo vachinamasa zvatanzwa kunyuzi. Ndozvavangaisa maziso kuti kwai vasawana mari yekukambena izvo vachikona kuita nezvebato ravo. Chero mari ikauya vakakambena zvakonesa ZANUPF kuvhoterwa here izvozvo? Ngavazive zvokutaurawo vanhu vezanupf. Chapu chapu zvinotongova pachena kuti vanoziva kuti bato guru rinopikisa nderipi muZimbabwe. Ndoro vanonyatsokurwisana naro. Ndizvizvi zvemurikuona izvi. Bato guru rinopikisa vari kuziva kuti MDC Alliance yaadvocate Nelson Chamisa. Ndozvavanoziva izvezvo. Saka musashamisika muchiona vachinyanya kurwisana navo, dai vanotoziva kuti ndo opposition pati huru, asi kuti ivo vane yavo yavakapa huguru. Asi vari kuona kuti shuwa haina kana masimba, haina kana
Mangwana ni akanaka shamarare Studio 7. Sterang ndozi mafira kureva. Nauya ndaide kwedzo kutaurawo nyaya yekuti tibatsire iwo kune vanhu vemabhazi vanotakura vanhu from South Africa to Zimbabwe. Mbavha dzamadriver iwaya nemakondakita ndodzatombavha hombe because mari dzevari kuchaje vanhu mukati merwendo umo hadzisi charidzo. Mare unocharge uri kuoffice wobhadhara wopuwe tiketi. Madriver anga inewo mare dzavo dzaashade kuzochargawo mukati merwendo imomo. Saka tinoti varidzi vemabhazi dai zvaibvira vaibarwa vacharge mari dzese dzinodiwa woziva kuti kana wagare mubhazi wagare mubhazi hapana mari imwe neuchapuwa. Ende vazviro zvaanotogara achiziva kuti kunoko anotakura anhu anenge akaovhasteya amwe anhu asina masetifiketi zvinhu zvaanoziva. Saka zvinhu zvakaita seizvozvo dai zviri nani vaizviadhiresa vari pa office panenge pachitenga munhu tiketi kwete kuzoti madrive azotanga kushukumidzana neanhu murodhi. Zviro izvozvo izvo hazvipi chimiro chakanaka ba. Anenge akutoita set of like ava kubire vanhu amwe anhu aakutodzikiswe munzira nekuti bazi hauna kutipe mari yekuti kwazi hauna pasipoti but kunoku ndabhadhara ndepatiketi amunambobvira mazvitaura.
Ini ndinoitwawo bhaka ndiri kuno kuchavhanga. Ndiri kutaurawo pamusoro pemashoko ataurwa navapatrick Chinamasa kuti vari kuda kuti ivo vari kuongorora MDC Alliance kuti ichakwanisa kupiwa sei mari yekuzotsvaga rutsigiro. Ko nai mari yacho iri kubva muhumwe mezanu PF here? Ivo vari kubatsira havasi kuziva here kuti aiwa kune inonzi MDC Alliance? Nai veduve munotsvagireiko zvinhu zvisiri zvenyu? Siyai vapiwe mari dzavanenge vari kuda kubatsira vaMDC Alliance vana veshanduko vasina zvavanoita kune vamwe vanhu. Ko imi vezano chakurwadzai chiiko ipapo chekuti umwe munhu kana achida kubatsira imwe nyika ichida kubatsira MDC Alliance iri kubatsira vanotambura ka? Ko imi garaika nemari dzenyu? Ini ndasvodiwa ini zvandirwadza. Ndosaka tichiti zano inouraya ine humhondi haide chakanaka inongoda kuti iyo chete dai yagara ichidya matumbu enyu mugara muinawo. Ndatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Sangano reWorld Health Organization rinoti mhando yeCOVID-19 yeOmicron yave kuwanikwa munyika makumi maviri nena 24 pasi rose. Ukuwo bazi rinoona nezveutano muAmerica reCenter for Disease Control rakazivisa nezuro chipiri kuti America yawana munhu wekutanga ane utachiwana hweCOVID-19 hwemhando yeOmicron. Zvese izvi zvaitika mukati mesvondo. South Africa yazivisa kuti yawana imwe mhando yeCOVID-19 yakazopiwa zita rekuti Omicron. Chipanga mazano chemutungamiri weAmerica munyaya dzezveutano Dr. Anthony Fauci vakaudza vatori venhau kuti murume akawanikwa aine utachiwana uyu mugari wemudunhu reCalifornia akabva kuSouth Africa svondo rapera uku akanga aenda kunoshanya. Dr. Fauci vanoti murume uyu akange akabaiwa nhomba dzake dzeCOVID-19 uye akadzoka kuAmerica musi wa22 mbudzi akazowanikwa aine utachiwana uhu musi wa29 mbudzi. Vachiti murume uyu haasi kurwara. Dr. Fauci vati vezveutano mudunhu reCalifornia vari kutsvaga vanhu vose vakambosangana nemurume uyu kuti vaonekwe kana vakatapurirwa utachiwana uhu. Tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni kuti tinzwe zvizhinji.
Wekutanga ati apiwa diagnosis yeOmicron variant asi zvinongoreva chete kuti ndiye munhu wekutanga atawana kuti ane utachiona hwemhando iyoyi. Hazvireve kuti hamuna vamwe vanhu muno muAmerica vane utachiona. Tinotofungira kuti tichawana vanhu vakati wandei kana vaakunya tsokuongororwa munhu uyu kuziva kwatiri kuita akapinda muno mu America pinda musi wa 22 November akazotestwa musi wa 29 November ndopa tiri kuziva kuti tanga tava nemaconclusive results munhu uyu hongu akange amboenda kuSouth Africa akadzoka asi ndoda kuti vanhu vazive kuti chekutangisa chakanyanya kukosha ndechekuti munhu uyu haasi kupresenta semurwere haasi kurwara akangotestwa nekuti munhu anga abva rwendo uye munhu uyu anga akabayiwa nhomba dzake dzakakwana ndosaka asiri kurwara zvinotaira kuti zvatinogarawo chenjedza vanhu kuti bayiwai nhomba dzenyu zvinokubatsirai kuti kunyange mukatakura umwe utachiona musanyanye kuzorwara zvinoendesa panhoo nokuendesa kuzvipatara.
Pane zvati zvataurwa here pamusoro pemunhu uyu kuvanhu vari munharaunda yaanogara?
Vanhu vese vaakasangana navo kunharaunda yekusan Francisco, California nemundege maakafamba nevanhu vaanga achifambidzana navo kubvira zvaakasvika muno muamerica vanhu vese ivavo vari kuitwa conduct tracing zvinoreva kuti vari kuteverwa nemapazi ehurumende dzematunhu ikoko vachivatsvaga vachivataurira kuti imi makasangana nemunhu utawana aine utachiona hwemhando asi ndoda kuti vanhu vazive kuti vazhinji vacho vativawanikwa pari zvino ongororo dziri kuyakidza kuti havana kunge vatakura utachiona kubva kwaari zvakare zvinotipa manyukunyuku nekuti tinoziva kuti kana munhu akabayiwa nhomba dzake dzagara dziripo dzakakwana kuti azorwara neutachiona kana achinge ahubatira ane mukana mushoma uye ane zvakare mukana mushoma wokutapurira vamwe vanhu saka zvinodzokera zvakare kunyaya yepublic health messaging yatinogara kutaura kuti vanhu ngavabayiwe nhomba uye zvinofadza kuti vanhu vazhinji vati vaongororwa pari zvino vakasangana nemunhu uyu vari kuonekwa kuti havana kunge vatapura utachionawo uye hapana ari kurwara chinova chinhu chakanaka.
Hurumende yeAmerica iri kuitei pamusoro penyaya iyi?
Hurumende yagara ichitozviziva kuti mune vanhu vane utachiona muno muamerica kwangosara kuti tivawane kuti vari kupi asi iri kutora nyaya iyi sechinhu chakakosha zvikuru kana kuti yatingati very serious matter nokuti vanhu vakawanda vatiri kuona vari kurwara pasi rese zvakanyanya nemhando iyi vanhu vasina kubvira vakabayiwa nhomba saka hurumende iri kuedza kuti ipamidzire simba rayo rokuti vanhu varambe vachichenjedzwa kuti vabayiwe nhomba uye hurumende zvakare hurumende yenyika yese yeAmerica pamwe chete nehurumende dzematunhu dziri kuitawo intensify nyaya yekuti kana vanhu vachipinda muno muamerica muchaona kuti kutanga kwekupera kwesvondo rino vanhu vese vaakupinda muno muamerica zvisinei kuti wakabva nezuro kwawakabva watestwa vachasungirwa kuti vange vachiongororwa netest inonzi PCR. PCR ndiyo mhando yetest kana kuti iongororo inorakidza kuti munhu akatakura utachiona here. Ndingade kuti muchidimbo vahwande vateereri venyu vazive kuti pane musiyano wematest aya. Matest mazhinji anonzi maantibody kana kuti maantigen test anowanzokuitwa anotsvaga kuti iwewe munhu watestwa kana kuti waongororwa ropa rako uri kugadzira here masoja ekurwisana neutachiona. Asi dambudziko rinoitika nderekuti kazhinji kuti iwewe uzogadzira masoja ekurwisana neutachiona kuvazhinji vanhu vanogona kutora mazuva anokwana svondo kana gumi neanoraudzira vasati vagadzira masoja. Saka paka ukatestiwa usati watanga kugadzira test inobuda ichiti negative asi hazvirevi kuti hauna utachiona. Tozoenda kutest iya inonzi PCR polymerase chain reaction test. Test iyi ndiyo inotsvaga kuona kuti une RNA here kana kuti une ruvara rweutachiona here. Iyoyo ndo test gold standard yemhando yepamusorosoro. Saka muchaona kuti vanhu vese vanopinda muno muamerica zvisinei kuti wabva kubritain kana kuti wabva kupi vachasungirwa kuti vange vachiongororwa pavanongopinda pamaairport kana panzvimbo dzokupinda nadzo muno muamerica.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare kuWashington DC nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Ichipindura mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, Election Resource Center inoti nguva nenguva panoitwa sarudzo pane zvinhu zvinoda kugadziriswa. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoshoropodza hurumende nematanho ayo matsva ekurwisa kupararira kwedenda recovid-19. America inozivisa kuti yawana munhu wekutanga munyika ane mhando yecoronavirus yeOmicron. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. yivai nesu zvakare maniro anasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moshera zvakanaka.